zvori kumaronderi akwa dzikuronga Star Rally ichavungana muri yose yemachonalini isiri kuita mangwana kuridaka stadium.
Maridzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumaronderi kwamuri kuronga kuita musangano?
Aiwa kumaronderi kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro, munyika muyo neshanduko inounza mufaro. Saka tiri muno maronderi matiri kugadzirira kuti vachazenga vapurezidendi wenyika yezimbabwe kutanga musi wa24 August baba vachamisa vazotaura nevana vemash east nevana vemaronderi kuti ndezvipi zvavakarongera mhuri yezimbabwe kutanga musi wa24 August apo pavanenge vapurezidendi wenyika.
Mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano, uku zvakarongeka here?
Mapurisa vakati pamvumo yotinge tichiita musangano wedu kuridaka stadium mangwana muno mumaronderi. Saka hai mvumo kumapurisa kaiwana. Chandingangoita panguva ino mukoma Ivan ndechekuti mhuri yese yemash east ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachange vapurezidendi wenyika yezimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa24 August.
Tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeniwa navanhumu, mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufambawo?
Munongoziva kuti kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naro kuna kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse. Zvanhu haigoni kungosiya chigaro, vanotombotsatsarika vachitsatsarika. Zvemhirizhonga ndo zvoga zvavanongoita, asi vanhu kumisha nokuda kwebhulumangu approach vanongoti haiwa kana ari madhende ezanu tinopfeka, kana zviri nyaya dzeslogan ezanu tinongoita, asi kana kwaa kuzonovhota tinovhotera vachamisa. Zvechokwadi vanhu vari kuvhundidzira, asi tirikurudzira vatsigiri vedu vose nyika yose kuti haiwa musandoisawa nezanu kubva vakatipfeka madhende avo mongopfeka, asi musi wekuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa23 August.